Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumi guru 10 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzebato rinopikisa reCCC dzokuvara mushure mekurwiswa nemapurisa mudare reparamende dzichitsutsumwa nekudzingwa kwedzimwe nhengo dzebato iri zvakatyamadza vakawanda munyika. Zimbabwe yokurudzira nhaurirano pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Vechidiki wakawanda munyika vonetsekana nechirwere chepfungwa zvopa kuti vamwe vazviuraye. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumwe murume wekusakubva kwamutare anga ari mujeri kwemwedzi wese achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa akasunungurwa nedare mushure mekupindira kwesangano remagweta rezimbabwe lawyers for human rights vaelroy anesu muchaya vakasungwa nemapurisa vachinzi vainge vatyora mutemo wecriminal law codification and reform act vanonzi vakapinda mumahofisi emutare traffic charge office vakabvisa mufananidzo wavo munangagwa Wainge uri kumadziro vachitaura kuti munhu uyu ari kukonzeresa kuti nditambure. Asi vamuchaya vakazosunungurwa namagistrate Priska Manibi mushure mekunge magweta anova nhengo dzeZimbabwe Lawyers for Human Rights anotiva Chris Ndlovu navatakunda musara vapindira. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira yemafunda.
Ndo zvaitika kwa mutare kwa tabatsira wanga wakasungwa mugare wekusakubva seZimbabwe Lawyers for Human Rights. Wanga wapedza mwedzi kubva pawakasungwa musi wa 6 September. Wazobuda musi wa 5 October wakamirirwa nemagweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights kwa mutare ndi akazotomhanya-mhanya kuti pane munhu ari kunze akasungirwa. Kunze mhora kana kuti atoka mukuru wenyika President Mnangagwa muchirongo mhosva yaiya yainyanyopomerwa wainzi waichoropodza kana kuti waituka wamugabe pamazuva avo ekutonga ndiyo inonzi undermining or insulting the authority of the president.
Pane nyaya dzakawanda dzakadai dziri kuitika here vamafunda kana kuti ndiyo ichete?
Nyaya iyi mukomazulu tingatoti idambudziko hombe guru chairo munyika yeZimbabwe. Wakavanda chose chaizvo vanotopfuura 100 vanhu vari kumirirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights kana kuti vamirirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights kubva pauya wamunangagwa pachigaro pavatora chigaro nemasimba muna 2017 kusvika pari zvino. Zvino zviri kuitika across the whole country yeZimbabwe, hakusingori kwamutare chete. Kunzvimbo dzakawanda vanhu vari kusungirwa vachipomerwa mhosva dzekunzi makatoka munangagwa muri kumabhawa muri kumachechi muri kukone kuko makataura zvinhu kuvachoropodza. Saka zvinhu zvatiri kuona kuti zvesvaro zveZimbabwe kodzero dzavo dziri kuramba dzichingovhiringwa dzichingokanganiswa.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nekuti bombiro redu rine painonzi freedom of expression. Asi vana veZimbabwe vasi kutendedzwa kuti vange vachiexpressawo kana kutaura zvavanofunga mupfungwa mavo. Hayangori maallegations chete ari kubuda achinzi makatoka vamunangagwa makashora mukuru wenyika.
Mutauriri wesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira yemafunda vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende Zimbabwe yaburitsa mashoko nhasi ichikurudzira kuti Israel nezvikwata zviviri zvemuPalestine zvairi kurwisana nazvo zvinoti cheHamas neIslamic Jihad vadzoredzerene sezvo paine madzima ine vana vakawanda vari kufa. Zimbabwe yakurudzirawo kuti chisungo cheUnited Nations chekuti Israel nePalestine dzive nyika mbiri dzinogarisana kana kuti two state solution chizadziswe. Kusvika pari zvino vanhu mazana mapfumbamwe kana kuti 900 vanonzi vafa muIsrael. MuGaza Strip vanhu mazana manomwe nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 765 vanonzi vafa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo.
Isu seZimbabwe tinoti dai nyika mbiri dzidzagara pasi dzarega mhirizhonga, dzarega kurwisana, dzitaurirane zvinhu zvese zvinoda kutaurirana. Tinovimba kuti pachata kutaurirana.
Ko, kana paine zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika mbiri idzi zvinenge zvichida kubatsirwa, zvinoita sei?
Tinokurudzira vanhu vedu vari kuIsrael vari kuPalestine kuti vange vachizivisa embassy yavo iri padhuze inokavha area yeyo inde embassy yavo iri kuiji. Uye tinokurudzira kuti vanhu vanokwanisa ngavakurumidze kubva panenge pachiita mhirizhonga iyi. Tinokurudzira kuti dei vanhu zvizvarwa zvedu zvasuduruka zvisawanikwa zviri pakati pemhirizhonga dzakadai.
Mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tichiri panyaya iyi, Ivanzi Sininga weStudio 7 abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Maita inywa chimiro chehondo iri pakati peIsrael nePalestine hachina kumira zvakanaka, nekuti panoitika hondo pega pega panofiwa, panoitika hondo pega pega panoparadzwa pfuma, zvingava zvivaka, zvingava zvimwe zvinhu zvakakosha mukati mekurarama. Saka hondo iri kuitika pakati pemaIsraeri nemaHamas yakangofanana nedzimwe hondo dzese, pari kufiwa.
Nhamba dzevanhu vari kufa muhondo iyi dzoramba dzichingokwira, zvinozodii?
Pandambotarisa pari kuratidza kuti pafa vanhu vakunosvika kuchiuru chevanhu, havasi vanhu vekutamba navo ivavo. Saka izvozvo zvinoita kuti hondo isatsigirike nekuda kwekufirwa nekurasikirwa nezvakakosha muupenyu.
Taonawo hurumende yeZimbabwe yaburitsawo gwaro vachitsananguravo kushushikana nezviri kuitika. Muri kuonawo sei nemashoko ari kutaurwawo nehurumende?
Hongu taona mashoko abva kuhurumende yeZimbabwe ichiedza kutaura kuti iri kushushikana nezviri kuitika, uye inoshuva kuti vari kurwisana vapfete zvombo pasi vataurira. Mashoko akanaka, asi kwaari kubva kwacho kunotinetsa vazininga pakuti Zimbabwe itori nematambudziko anogona kuda kutoenzana nehondo kana takazvitarisa. Saka changondinakidza ndechekuti hurumende yeZimbabwe enyika itori nematambudziko anoda kutoita sevanhu vari muhondo inopa mashoko akanaka kudaro. Ndo zvangotondinakidzawo pamashoko avo.
Pane zvingaitwe nekuchimbidzika kuti paitikwe nhauriranho hondo iipere?
Hongu zvinotarisika kunyanyanyanya pakaita sepa kufiwa. Masangano ekunze akaita sana United Nations ane inonzi pachirungu principle iya inonzi responsibility to protect, kwavanotarisirwa kuti vange vachipindira vachiita kuti upenyu wakawanda usarasi. Saka ndo zvandiri kutarisirawo nezvekuitika. Dai zvagoneka papindirwa kuti pasave nekurasikirwa neupenyu kunodarika kwatoitika izvo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare kuBritain naIvan Zininga weStudio 7. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekukosha kweutano hwepfungwa kana kuti World Mental Health Day asi munyika muine vechidiki vakawanda vari kunzi vari kubatwa nechirwere chepfungwa kana kuti kusagadzikana kwepfungwa zviri kuzoita kuti vamwe vacho vazviuraye. Kunyange vechidiki vachiti vari kusangana nematambudziko akawanda mukurarama kwavo, zvinozoita kuti vafunge nyaya dzekunyanyotora matanho akasiyana. Vamwe vechikuru vanoti vanove mazuva ano vari kurerwa semazai, naizvozvo havana mazano ekukunda zvinorema zvenyika ino. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wechidiki anogara muHarare, Brighton Mbesa, anoti zvakawanda zviri kukonzera kuti vezera rake vasagadzikane mupfungwa. Muzvare kudzai chivasa, vanoti nyaya dzekudanana mune vechidiki ndidzo dziri kuvakonzeresa kuti vasagadzikane mupfungwa.
Nyaya yemutoro yemarelationships chaiyo, vechidiki vakufungwa kuti marelationships ndiwo chinhu chavakungoraramira. Saka most of them, if they get disappointed, vakupedzisira vaita se vazviuraya vakarangwa. Wotoona kuti munhu azviuraya apererwa shekuita sei. Vamwe vedu hatisisina mabasa, hatina chekuita. Saka tamungofungwa kuti mutoro is the only thing to survive for.
Mukomana Abvazera anonamata ari kusvondo yeMethodist Church in Zimbabwe muHarare, Ronald Kazunza, anotiwo vabereki ndivo vari kusundira vechidiki kuti vazviuraye.
Vechidiki vakaita sei vamwe vacho tine pressure inobva kuvabereki yekuti mwana musikana kana mwana mukomana asvika peeji yekuti hapana zvaari kuita inlife, but mubereki anopa pressure yekuti wadii kubhadhara rendi, but mwana iye anosvika pakuona kuti ini handina chekuraramira nekuti mubereki pachake ari kuta se ari kumupusha. Zvimwe zvivo zvinokonzeresa vanhu vechidiki vari kushaya inonzi failure in life.
Asi mubereki anogara munzvimbo yeDama Falls uye vari mumwe wevakuru kusangano raana baba reFathers Against Abuse vaAloyce Nyamazana, vanoramba kunakurirwa nyoka mhenyu vachipomerawo chizvino zvino mhosva.
Vana vari kuona zvinhu zvakasiyana siyana pamasaisai, vanosangasa paFacebook, Twitter, vanenge vachiona upenyu hunoraramwa nevamwe, ivo odawo kurarama upenyu hwo, saka vanoguma vazvisa papuresha yekuda kurarama zvakadaro. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kukonzeresa kuti vaite matambudziko emupfungwa.
Mukuru wechipatara chevarwere vepfungwa cheInguchene chiri kuBulawayo, Dr. Nemache Mawere, vanoti pane sungawirirano pakati pechirwere chepfungwa nekuzviuraya, uye vanoti chipatara chavo chazarisa nevarwere ava kunyanya vechidiki.
Inonzi Kumalo Ward, emabeds 98, asi iko zvine nevanhu 180, mainly ward yevarume, of which makore avo vazhinji vari between 20 and 30 years, ndovakawanda vacho. Vanhu vane nyaya dzekudhakwa, kudhakwa vashandisa zvodhaka, ringava doro, mutoriro, mbanje, zvese zvakangosangana zvese varungu vombetemoti.
Imwe nyanzvi inorwira kodzero dzevechidiki uye vakamutungamira vechidiki musangano reWorld Federation of United Nations vaMacleo Mapfumo, vanoti zvakakosha kuti mumagariro edu vanhu vakoshese utano hwepfungwa dzevechidiki.
Kune makesi zvariko akawanda ekuti mwana anoshungurudzika, haana wekuudza, haana wekuti ataurirewo nyaya yake, obva angopedzisira angoita se aona kuti kutozviuraya ndofunga zviri nani. Saka imi mukaona relationship yakasimba nevana ivavo, zvinokwanisa kutibatsira kuti uve necommunication yakasimba, kuziva kuti chii chiri kuita se chii chiri kumunetsa. Vana vari kuya nehembe mumba, but hauzotaiwana kupi. Foni chaari kuya nefoni mumba, but hauzivi kuti foni yaiwana kupi. Saka zvinhu zvese izvozvo zvevanhu vaari kuswera navo vausingazive iwewe, ndo pane problem iri kulidha kune zvatakusangana nazvo izvo.
Sangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rese rinoona nezveutano reWorld Health Organization rinoti Zimbabwe ndiyo yedzimwe nyika dziri pamusoro kuchamhembe kweAfrica dzine vanhu vanozviuraya, richiti pavanhu chiuru chimwe chete vanoraudzira zvikamu gumi nezvina kana kuti 14.1% vanoedza kuzviuraya. Kuchiti komisheni yeNational Peace and Reconciliation Commission inoti dunhu reMashonaland Central ndiro rakanyanya kutekeshera nyaya dzekuzviuraya kwevechidiki, sezvo vanhu 35 vakazviuraya muna 2021 kuchizoti 53 vakatora upenyu hwavo muna 2022. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Direct from Washington, the voice of America.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe dare remukinya rambomisa urongwa hwehurumende iyi hwekutumira mapurisa kuHaiti pasi peUnited Nations nechinangwa chekuedza kuunza kugadzikana munyika iyi. Zvino hazvina kumira zvakanaka muHaiti iyo iri kumaCaribbeans nekuda kwevanhu vanoita zvechigevenga vachipamba vanhu nekutengesa zvinodhaka. United Nations yakatambira kurudziro yeKinya yekuti itungamire chikwata chesangano iri kuenda kuHaiti. Kinya iri kuda kutumira mapurisa chiuru chimwe chete. Asi vari kupikisa hurumende yeKinya vari kuti iri kutadza kudzikamisa zvinhu munyika iyi, asi ichida kuenda kune dzimwe nyika kwainoti hakuna kugadzikana. Muzinda wemutungamiri wenyika yeAmerica weWhite House unoti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakabvunzurudzwa navaRobert Hare vakasarudzwa nehofisi yemuchuchisi mukuru wehurumende kuferefeta nyaya yekuti vakatakura magwaro ehurumende akakosha kana kuti classified documents kuenda nawo kumba pavakasiya basa semutevedzeri wemutungamiri wenyika. Muzinda weWhite House unoti vaBiden vakapindura mibvunzo yose yavakabvunzurudzwa kuWhite House nezuro uye nemusi wesvondo. Apo hondo iri pakati peIsrael neHamas yapinda muzuva rechina, dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kurwisana kuri pakati peIsrael nechikwata cheHamas chekuPalestine kwakaregwa kuchienderera mberi kunogona kukanganisa kugadzikana kwedunhu reMiddle East, izvo zvinozokanganisawo upfumi hwenyika dzakawanda dzepasi rose kusanganisirawo Zimbabwe dzinowana mafuta edzimotokari nezvimwe zvekurimisa kubva mudunhu iri. Nyanzvi mune zveupfumi pamwe nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hondo iyi inotobata vavakidzani veIsrael vakaita sana Iran, Lebanon neSaudi Arabia ava vanozivikanwa kuti vanodyidzana neZimbabwe zvikuru.
Nzvimbo iyoyo inokosha chaizvo nokuti ndokunobva mafuta edhiziri nepeturo. Saka azvishamisi kuti mazuva mashoma ari kutevera dhiziri nepetro richange richikwira kwete kuZimbabwe chete, asi sokuziva kwedu kuZimbabwe kuti upfumi hweZimbabwe hakuna kunge hwakanaka, hunogona kunge huchitozonyanyo kushatisisa.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi nemaindastiri uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries Dr. Callisto Jokonya vanoti nyaya dzekurima dzichakanganisikawo.
Kana yatinoti cost of production ezvinhu zvatinogadzira muno muZimbabwe inobvayasira futi. Tikatarisa agricultural development yeIsrael iri pamusoro kupfuura nyika dzakawanda wanda, ende taatichiwana zvinhu zvakawanda kubva panhari. Saka izvozvo zvinogona kutikanganisa futi panyaya dzemitengo yemuno medu, kana kuti zviwanikwa nenjere dzataatichiwana.
Dr. Prosper Chitambara avanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute vanoti Israel inogadzira zvinhu zvinosanganisira zvemagetsi, zveumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko pamwe nechikafu, vachiti hondo iyi inoita kuti kufambiswa kwezvinhu izvi kukanganisike.
Saka hondo iyi inoita kuti mitengo yezvinhu izvi ikwire, especially mitengo yechikafu yakakwira, zvinoafekta nyika dzese pasi rose. Zvinoita kuti inflation, international pressures akwire. Then tinoonawo zvakare kuti Zimbabwe neIsrael, Zimbabwe nePalestine pane kudyidzana kwagara kuripo. Saka hondo iyi ichadisturba kudyidzana ikoko, kutenga nekutengeserana. Asi chimwe chatiri kutoonawo ndechekuti mitengo yemafuta wakutokwira.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vanoti hondo iri pakati peIsrael neHamas inogona kuderedza kuwanikwa kwezvombo zvekushungurudza nazvo vanhu zvinotengwa nehurumende kubva kuIsrael.
Tichitarisa zvematongerwo enyika muno muZimbabwe munomu, taridziro dzavanhu dzose dzinopwanywa nekuda kwemvura dziya dzinodira vanhu utsi hunovava. Motokari dzacho idzodzo dzinotengwa kuIsrael nehurumende yeZanu PF. Utsi hwacho ihwohwo hune mhiripiri hunobva ikoko futi. kozouya zvema zuva apfuurawa paiva nenyaya yemikiribidi yesarudzo zvaibva ikoko futi kuIsrael. Tinoziva izvozvo. Saka kuirirana kwehurumende yemuzimbabwe yezanupf neIsrael kwakasimbirira mukudzvanyirira kodzero dzavanhu. Ndichaona zvichizoderera hurumende yezanupf kuno kuchishayako kutenga zvinhu izvi, nokuti nyika zhinji dzinesingadi kuti dzitengesere zvombo. Nyika inoita zvoutongi hweganyabvu munenge musina utongi hwejekerero.
Mashoko akaburitswa neUnited Nations Comtrade ekutengeserana pakati pezimbabwe neIsrael anoratidza kuti mugore rapera ra2022 hurumende yezimbabwe yakatenga kubva kuIsrael zvinhu zvinokosha $3.76 million. Muna 2021 Israel inonzi yakatengawo zvinhu zvinokosha $1.12 million kubva kuZimbabwe, zvikuru zvacho iri fodya, mhiripiri nemarasha. Nengo dzakawanda dzebato rinopikisa reCCC nhasi dzakuvara uye dzimwe dzabvarurirwa mbatya apo mapurisa anodzivirira nyonganyonga kana kuti anti-riot apinda mudare reNational Assembly akarwisana nadzo mushure mekunge dzaramba kubuda mudare dzichitsutsumwa nekudzingwa kwenhengo dzadzo 15 mudare zvichitevera tsamba yakanyorwa kumutauriri wedare iri vaJacob Mudenda navasengezo Shabangu avanozviti ndivo munyori mukuru webato iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Dare iri range richigara kekutanga zvichitevera sarudzo dzakaitwa muna Nyamabvuvhu, uye mushure mekugadzwa kwedzimwe nhengo idzi dzinoti vaPrince Dubeko Sivanda naamai Jesman Tofa, vabva vazivisawo dare kuti vakatambira tsamba kubva kuna vachavangu yekuti vadzinge dzimwe nhengo dzebato iri.
Accordingly, the necessary administrative measures have been taken to inform His Excellency, the President of the Republic of Zimbabwe and the Zimbabwe Electoral Commission, ZEC.
Naizvozvo, taita zvese zvinodiwa pamutemo kuzivisa mutungamiri wenyika neZimbabwe Electoral Commission nezvenzimbo dzayo mudare zvichitevera kudzingwa kwenhengo idzi.
Asi vanokokera nhengo dzeCCC mudare House of Assembly vaAmos Chibaya vabva vazivisa kuti bato ravo harizive vachavangu. Asi izvi zvarambwa navamudhenda. Vachibaya vati zvinoshamisa kuti vamudhenda vakatambira tsamba yavachavangu musi wa3 mwedzi uno, asi vakaramba kutaura nezvetsamba yakanyorwa nebato ravo musi wa11 mwedzi wapfuura, richizivisa kuti tsamba dzese dzinobva kuCCC dzinobva nekumahofisi emutungamiri wavo vaNelson Chamisa. Vachibaya vanoti dzimwe nhengo dzebato ravo dzakuvara mushure mekunge mapurisa adaidzwa kuzodziburisa mudare nechisimba.
Vakuvara vakatiombei munhu wese ari pano akuvara, nokuti munhu wese paparamendi anga achidhonzwa achirohwa nevandasiki vatikana matiegazi mutatu weparamendi. Zvandakangoti maMPSA arwara ndirefo vakuvara.
Vanokokera ZANUPF mudare reparamende vapupuraito gare pi vashora zvikuru zvaitwa neCCC.
Isu hatatushamisiko takatarisa kuti tine vanhu vanonzi maparlamentarians vanogona kubhiefa kunge vanhu vadhakwa nemusombodhiya kana kudhakwa nemukosvodo.
Asi mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanyavati, zvaitwa nehurumende nebato reZANUPF zvinoshayisa nyika chiremerera pasi rese.
Munhu uyu anonzi Chavangu uyu ndiye futi kubhuruwayo ainyora achiisa maparal candidates achishanda neForever Association of Zimbabwe First. So zvinhu zvese zanupf zvine mafootprints eZANUPF, and vakatsamwa kuti vanhu veCC havana kuya kuinauguration, vakatsamwa kuti vanhu veCC vari kuramba kuti vamunangagwa vakahwina, vakatsamwa kuti SADC neAU yakati sarudzo dzakaitwa dzichi ndedzemadzana mwanana.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Zembe vati zvaitika zvinoratidza kuti Zimbabwe hairemekedze bumbiro rayo remutemo.
kungonya na madambro saruta mbwamu paramendi ya Zimbabwe mcherechezo kuti nyika haina bumbiro guru romurao rakadzikwa na vanhu uye hizo zvataridza kuti msaruzo zvose dzichangobva mukuitiwa idzo mahumbwe matakana na imbwe zvuu haana kubudisa ngirikiri boka rezvemutemo tonzi paramendi nechimiro
zvichakadai vachavangu vanyorawo tsamba kudare senate vachidzinga nhengo pfumbamwe dzeTCCC dzinosanganisira vaFelix Mafa Sivanda, vaJoel Gabuza, vaDavid Chimini, amai Helen Zira naamai Spiwe Mube. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Zvichakadaro, gweta rinorwira kodzero dzevanhu munyika, amai Beatrice Mutetwa, varatidzira muHarare nhasi vari voga, vakatakura chinyorwa chakanzi, Chavangu, remekedza kodzero yedu yekuvhota. Amai Mutetwa vati, vaneta nekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7, abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu, vapaida moyo saurombe.
Tika tarisa zvaiitwa naamai Beatrice Mutetwa mukati mezuvara nhasi. Tinoona kuti kodzero yavo nebumbiro redu remutemo kuti varatidzire pane zvinhu zvavanonga vasiri kufara nazvo kana kubudzikana nazvo mukati mekodzero dzirimo mubumbiro redu remutemo rinopa iro the right to demonstrate, the right to petition. Asi zvakare tichiona bumbiro redu remutemo rinopa iro kodzero iyo yatinoti the right of conscience kuti munhu anotenderwa kufunga zvaanoda kufunga uye zviri kumutendera pfungwa dzake kuti afunge uye kuti azviratidze mumaexpressions ake aanoita izvo zvaanofunga saka zvaitwa namai Beatrice Mutetwa mukati mezuva anhasi ikodzero yavo iri mubumbiro redu remutemo renyikaezimbabwe.
Asi munoona zvichitambirwa here nekuti tinoona kuti vazhinji vanowanikwa vachiratidzira asi hatizoona kwazvinoperera.
Chekutanga ndinoti maonero endaita kuratidzira kwavo kwanga kwakaiswa pane a certain individual kana kuti pane munhu waari kuti zvawaiita hazvisizvo. Tinoda kuti kuti respecti vanhu vakaenda kunovhota. Saka zvinonga zvaakuti nekuti kuratidzira kwavaiita ivo vakaima kunani kuratidzira ikoko uye vari kuda kuti kubuditse chii. Saka mukutambirwa kwazvo kuriwo kutambira kuviri kune kutambirwa nevanhu vezimbabwe nemaautorities kune kutambirwa zvakare neari kuratidzirwa wacho. Saka zvinhu I think zviri important kuti vaexpressa varakidza zvavasiri kufara nazvo zvaakune vanofanira kutambira vacho kuti vatambire tiona tinoti raakwavari kufunga kana kuwani.
Tichitarisa nyaya iyoyi yekodzero dzevanhu munyika mungati zvakamira sei muchitaura sagweta?
Kana nyika yeZimbabwe tine zvizhinji zvisiri kufamba zvakanaka maererano nekodzero dzevanhu. Ukatarisa kubva zvatapinda mukati menguva dzisarudzo ichisvika pakubuda kodzero dzevanhu dziri kumbunyikidzwa kazhinji nemaautori edu mapurisa kana kuti vari mukati mehurumende havasi kupa vanhu kodzero dzavo dzakakwana dzinopiwa izvo nebumbiro remutemo kuti vange vachizvirakidzira. Taakupinda masituations ekuti dzimwe nguva kutosakuexercisa kodzero dzako chava chivi hurumende chayako svika pakupanisha.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaida moyo saurombe vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM nhasi apo tiri kutaura nevechidiki nezvemhirizhonga yaitika mudare reparamende mushure mekudzingwa kwenhengo dzebato reCCC uye tichatarisawo hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nhengo dzebato reCCC dzokuvara mushure mekurwiswa nemapurisa mudare reparamende dzichitsutsumwa nekudzingwa kwedzingwe nhengo dzebato iri. Zimbabwe yekurudzira nhaurirano pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Taboka Ncube.
Soku isika disenda baku VOA ndebe.